vacancy pariki tuwa cabinet reshuffle pachaitwa ma appointments ndaitaura kumusangano wedzi anopiyisa imwe forum yatinayo vanhu vachimenshana kuti pa foreign affairs kuti achapinda kuti atore chinzvimbo chakaziwa navasosiso moyo pakaitwa master akabuda ini ndikamenshana kuti position iyoyo ikapiwa vashava vanova vakamirira Zimbabwe UN New York, I think he would do a good job. The reason why I mentioned Vashava and they can know before I'm you, Vakunti Tenda, Nokuti, Indagas, Wonakuti is fit for that office because Vashava, Mashandra Vakata, UN, Atanakita, a vacuum, UN, National Assembly. She doesn't put it, you Vashava, in this woman, personally, Bakushanda, Pantana, President, the Cabinet, Yavo, Pavano, we are UN every year, New York, Munu, and history, it is straightforward.
Atika vacharumbira kune vamwe vari kuti vashava munhu akasviba nekuti vakambobatwa nenyaya iyeyi yeWillowville scandal kana kuti yeWillowgate munoti inazvo
ya panyaya yeWillowville scandal mukada kuitarisisa nyaya yeWillowville scandal vanhu vakawanda especially maministers anga akawanda chaizvo vamwe vachiri kuseva mugovernment izvezvi vakanga vari involved paWillowville. Willowville iya yakazogadziriswa, if you want to check back, yakazogadziriswa ikaitwa resolved. Vanhu vazhinji vakanga vari involved vakazobhadhara mari back dzavakanga vaita get themselves involved vakakiriwa namacourts. Vashava havana kumboenda kucourt, havana kumboconvictiwa. We do not convict people necourt of public opinion.
Havasi vakazoregerwa navamugabe here panyaya iyi?
Hapana munhu akaregerwa navamugabe, vanhu vacho vamugabe havana kuregerera vanhu. Pane vanhu vakasungwa and vanhu vose vakasungwa vacho. Neva kasochacho vaidzisira mari pano vakaita ma out of court settlement vakadzisira mari dzacho vamwewo ndo vakachachwa vakasungwa vashava havasi part of all that hapana record ratinaro rokuti vakaregerekwa hapana record ratinaro rokuti vakaitwa convicted hatina futi record ratinaro rokuti vakabhadhara mari back out of court settlement.